Isu vamwe hatisi kushamisika hedu neuwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19.
Sei musiri kushamisika?
Nekuda kwekuti takagara tichipa yambiro kuti sezvo tatarisana nenguva yechando panenge paine njodzi yekuti vanhu vakawanda vanokwanisa kuzobatwa nechirwere cheCOVID-19. Toonawo zvekare mararamiro atanga taakuita munguva yapfuura hapasisina munhu anga achatevedzera maguidelines ayo akatarwa neWHO maringe nekupfekwa kwemamaski, magungano, dzimboguva kana even zvinhu zvakaita sescreening yekusanitaizwa nekutorwa matemperature. Takaona veruzhinji vanga vasisatevedzere maguidelines iwawo.
Ndezvipi zvimwe zvamungafunga kuti zvingadai zviri kukwidza huwando hwevanhu vaakubatwa necovid-19?
Muguva pfupi yapfuura apo panga pachiitwa mabielections kwakava nekuungana kwevanhu zvakanyanyisa. Taiona pamaHarare ipapo aiitwa kwanga kwakutoitwa makwikwi ekuti ndeipi bato rakwanisa kuunganidza vanhu vakawanda. Apo veruzhinji vanga vasisatevedzerewo zvekare iwo maguidelines aya akatarwa. Dambudziko rekuwanda kwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 zviri kunyanyokodzerwa naiwo mararamiro ataka taakuita ekushaya hanya nekutevedzera matanho ekuzvidzivirira iwawo.
Tiri kuonawo kuti iye zvino vanhu vaakuungana zvakanyanya zvikuru munzvimbo dzinotakurwa veruzhinji nekuda kwekunetsa kwemabhazi. Zvii zvamungataurawo panyaya iyoyo?
Kudau yekutakurwa kwevanhu tiri kuona kuti vemabhazi ezupco zvabuda pachena kuti aiwa havana kapasiti, vari kukurirwa neuwandu hwevanhu. Izvo zviri kukodzeresawo zvekare kuti ukasvika pamabhazi paya pamabus stop tiri kuona vanhu vanenge vakaungana, dzimwe nguva vakabatikidzana, kana panosvika motokari vanhu vanenge vachibatikidzana kurwidzana kupinda kuti motokari shoma idzodzo, angava ari mabhazi zvimarori. Saka izvozvo zvese zviri kukodzeresa kuti vanhu tirambe tichitapurirana icho chirwere cheCOVID-19.